Mapurisa ekanzuro yeguta reHarare achibatsirwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police aputsa nhasi musika une mukurumbira muguta reHarare weKopakabhana. Musika uyu waputswa pasi pechirongwa chekanzuro yeguta guru renyika chekubvisa vose vanotengesa migwagwa munzvimbo dzavanotengesera zvinhu zvavo. Kanzuro yeHarare yakabuda pachena ichiti dzimwe nzvimbo dziri kushandiswa kuitira mabhizimusi asiriwo adzakatarirwa. Kanzuro inotiwo yakazivisa mugore ra2015 kuti musika weKopakabhana waifanirwa kuparadzwa kuitira kuti pauri pavakwe muzinda wezvitoro nemahofisi nemari inosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora. Kuputswa kweKopakabhana kunonzi nevamwe kunopesana nemashoko ameya weguta reHarare vaHebert Gomba ekuti kanzuro yavo yaizotanga yawanira vanhu kwekutengesera isati yavabvisa munzvimbo dzavari pari zvino. Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesera migwagwa reNational Vendors Union, Vasten Zvorwadza, vanoti vashamiswa kunza kuti musika weKopakabhana waputswa. Vati vanotengesa migwagwa vaifanira kupiwa nguva yekurongedza zvinhu zvavo nekutsvaga dzimwe nzvimbo dzekunoshandira. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme asi nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai kuti tinzwe pamire sangano ravo panyaya iyi.
Tangozoshamisika kuona mapurisa ekanzuro nemapurisa eZimbabwe Republic Police ava kuuya riri dutu vachiuya vachitaridza kuva nehasha vachibvisa zvivakwa zviripo zvemamembers edu, vachibvisa zvivakwa izvi vachiti vanhu vari kutengesera pasingabvumirwi, vanga vachizviita izvi nenzira ine violence mukati, paita kurasikirwa kwezvinhu zviri kutengeswa nevatinoshanda navo. Zvinhu zvaparadzwa mathousands emadollars. Asi chatishamisa ndechekuti panga pasina atingati information yatatapiwa kuti zvinhu zvakadai zvichange zvichiitika.
Havanawo shoko ravakaburitsa rekuzivisa kuti zuva ranhasi richasvika?
Chokwadi chiripo ndechekuti hapana kana shoko ratakawana isu seboka reviset. Handiziviwo mamwe mapoka kana pane vanga vakaudzwa, but chokwadi chaicho ndechekuti tanga singazvizivisi. Tashamisika nemaitikiro azvaita.
Paitika here kurwisana kweimwe nzira? Ndiri kunzwa muri kuti pane zvinhu zvaparadzwa.
Hatingati kurwisana, asi kuti vanhu vedu vaparadzirwa zvinhu zvavo ende vanga vachitrayawo kuprotekta midziyo yavo. Unoona mukoma wangu, zvinorwadza nekushanda kwatiri kuita nekuoma kwakaita zvinhu munyika, kuti munhu ouya achiparadza midziyo yemunhu avo ari kutraya kurarama kuritira mhuri dzake. Saka unombodzamawo nepaunogona kuti uchengetedze midziyo yako, asi nechisimba changa chishandiswa pazopeserawo mamwe mamembers edu achirasikirwa nemidziyo yavo. Isusu tinotarisira kuti tichaudzwa kuti sei zvaitwa zvakadai, nokuti panzvimbo panonge pari kunzi tinge tichitengesera panotendewa kuti tinge tichitengesera.
Pane here vamwe vasungwa muchiitiko chaitika ichi?
Pamanzwiro ataita izvo zvine tsvagurudzo dzataita, pane mamembers edu anokwana nge matatu atorwa nemapurisa vachindiswa kusendera. Tikuziva kuti mhosva yavo yavari kuchanjwa nayo ndeipi, tichiri kuita tsvagurudzo sevise kuti tione kuti chii chavari mhosva yachai chai yavari kupomerwa. Tatobatawo malawyers edu anogara achitibatsira kuti ange achienda ipapo andonzwisisa kuti nhau chaiyo ndeipi.
Vanga vari mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VISET vaSamuel Wadzai vachitaura parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivans abatawo meya weguta reHarare vaHebert Gomba avanoti nzvimbo yaputswa inei nekanzuro yavo.
Handina chokwadi nekuti isu hatina kumbogara pasi sekanzuro tichiti natipwanyi revanhu. Saka handina chokwadi chekuti azomukanyiwa anga achibva nei, nekuti tinogona nga tine mukati meHarare, but vanogona kutora madecisions mukati meguta vakawanda. Kusvika panozonzi mapurisa ngaauye estate, vanhu vanozviziva kuti hatikontrole mapurisa estate.
Kanzuro yanga isinei nechekuita nezvanga zvichiitika izvi zvanhasi izvi?
Hongu, nekuti kana muchiti kanzuro muri kureva council, makanselas akamboita here meeting yekudiscusa nyaya iyoyo nenyaya yekupwanyira munhu? Isusu sekanzuro hatinambogara tagara pasi tadiscusa tida kupwanyira nhingi nanhingi nanhu ayo hatinai.
Zvinenge zvine zvazvinofanirwa kuwana here semvumo kubva kukanzuro kana kuti vanongoita zvavanoita vari ikoko?
Panopuhwa stand kumunhu, stand yega yega ine chinangwa, ine chinangwa chainotarisirwa kuti munhu anoishandisa achiishandisirei. Saka munhu iye pachake asati awana stand iyoyo anotozviziva kuti pano paari kutengesa papano miriri.
Takamboonawo muna 2015 kanzuri ichitaura kuti yaive neurongwa hwekuvaka yatingati mall pane Copacabana ipapo. Zvingadaro zvine chekuita naizvozvo?
Aiwa hazvina. Nekuti nzvimbo yamutarame zvayo haisi paCopacabana panomirirwa nemapasipara. Patori nerodhi iri pakati. Nzvimbo yamutarame zvayo iri padivi. Inzvimbo yemunhu yatingati private property. Iyi yeCopacabana iparengi pekanzuri. Aiwa handipo paita problem iyoyo. Ipapo hongu pane agreement yekuvaka tingati shopping mall ine bus terminus pass. Nekuti nyaya iripo panyaya yekanzuri yedu ndeyekuti tichida kushandisa land, zvinoratidza kuti kune vanouya vegeneration ichauya mangwana.
Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.